wanna make something sick.
Dandine marina chinga basi. Rinoenda kumusha kwa shumba. Wana kushungo tititambire. Wana wedu washanda.
Dandine marina chinga motokari. Daramba kufamba ne chiko chikari. Ndoita sa kushungo ane poshi mai. Takaenda, dakarova roti mai.
Chichiri chiroto, chiroto tiri kupika moto. Chichiri chiroto, chiroto tiri kupika moto. Chichiri chiroto, chiroto tiri kupika moto. Chichiri chiroto, chiroto tiri kupika moto.
Pande chashika wacha puru.
Dola chico man.